Hurumende kuburikidza nebroadcasting authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresonance kune penyero nhatu dzemumanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neZimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nepenyero nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresonance mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresonance hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresonance, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresonance ndevapi. Sachigaro weZakras muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhavo kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera, ende rakakoshera macommunities iyayo awana malicense ekuti vatepfenyure, nekuti vaakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kumastation ikoko pese pavadira, nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuitawo basa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatarisa nyaya dzee, nokuti community radio chimwe chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepfenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti panenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kuti zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika.
Kurasisa macommunity radio stations zvobatsira kakuru because as practitioners tachotra kainonzi 3-tier system yekuti tetine macommunity radio stations television matv zvakare nemamwe macommercial radio stations. Saka 3-tier system ichaita kuti media yedu ibe broad, ndichacreata employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwanawo maattachment, vachiwanawo experience nemacommunity based issues. Pachaiyo community radio station inobetsera vanhu vabva mumacommunities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa kwavanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvichakadai mukuru wenhepfenyuro yecommunity radio Harare kana kuti Kora vaGift Mambipiri vati mutemo unoona nezvekunyoreswa kwenhepfenyuro unofanira kuvandudzwa kuitira kuti vanenge vachida kuvamba nhepfenyuro dzavo vakwanise kunyoresa pavanodira, kwete kumirira kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekuti vanyorese. VaMambipiri vati nhepfenyuro yavo yakagadzirira kutanga kutepfenyura kana nhasi chaiye, asi havana kukokwa nehurumende kuti vasvitse magwaro avo ekunyoresa nhepfenyuro yavo. Vaenderera mberi vachiti zvinonyadzisa kuti dzimwe nyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa, Zambia neMalawi dzine macommunity radio akawanda, asi Zimbabwe ine nhatu chete idzo dzakapiwa maresonance nezuro.
Hurumende inofanira kungoti aninani zvake kana kuti nharaunda ipi neipi zvayo inenge yakwanisa kuti igadzirise zvinodiwa ise zvinhu zvayo zvakarongeka pachena, kuti isu takwanisa kuti tichinotevenura. Vanhu ivavo vanokwanisa kungoti vaende kubroadcasting authority of Zimbabwe kana kuti hurumende, vosvika ikoko vototi tauyawo toda kuti titepfenyure, votogadzirirwa mapepa avo anodiwa kuti vatepfenyure, vototepfenyura, nekuti ikodzero yavo, ikodzero yemunhu wese kuti anga achitepfenyura, anga achitaura zvaanoda kuti ataure uyezve kuti anga achinzwa zvaanoda kuti anzwe.
Zakras yati kubudirira kwenhepfenyuro idzi kuchauya chete kana hurumende ikasaisa ruoko rwayo mukufambiswa kwebasa kunhepfenyuro idzi. Danho ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura nevetransmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.